Maniraka na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimo Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 19 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vakazvizvarwa zveZimbabwe madzimai kunyanya kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiriyo kuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo
Masangano emadzimai okurudzira kuumbwa kwekomisheni inoferefeta nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi PhD Ministries vaWalter Magaya.
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yetu yataishoshambira idore revalue yemasalary yetu angari $500, $450, vochinja neinterbank rate votipa.
Vashandi vehurumende voramba vachinetsana nehurumende pamusoro pemari yavo yemihoro. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vari kurapwa kuchipatara chekuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti hurumende nemasangano ose anoona nezvekodzero dzevanhu pamwe nekudzivirirwa kwemhirizhonga anofanira kuongorora zvine udzamu nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries kana kuti PhD vaWalter Magaya dzekubata vakadzi chibharo idzo rinoti dzapararira munyika yese mumapepanhau nepamadande mutande. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe Maironika Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kutaurwa pamusoro pavaMagaya uye panofanira kuumbwa komisheni chaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena uye kana pakaparwa mhosva dzotongwa vati chiri kushamisa madzimai neveruzhinji ndechekuti vese vari kumbobuda pachena kuti vakabatwa chibharo nenzira dzisina kururama vakadzi vechidiki uye mushure mokubuda pachena zoramba kuti ndo zvakaitika uye havazodi kuti nyaya dzavo dziende kumatare kana kumapurisa vati nokuda kwaizvozvo vari kukurudzira Zimbabwe Republic Police, Gender Commission of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission na vose vane chekuita nekodzero dzavanhu kuti vaumbe komisheni ichaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena. Amai Mumbire vati kuparamende inofanira kudzika mitemo inochengetedza madzimai nevasikana mudzisvondo. Mukuru weWomen's Coalition amai Salim Mube vati ongororo iyi ichabatsira zvikuru kuburitsa pachena pamwe nekupindura mibvunzo yakawanda iyo ine veruzhinji.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vakazvizvarwa zveZimbabwe madzimai kunyanya kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiriyo kuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo kobva kwanzi vana kana vachinge vabuda pachena kuti ndozvo vakasangana nazvo vozodzokera sure pane zvavanenge vataura. Saka nhau iri pano yasedzerwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe ndeyekuti nyaya idzi dzatenderera dzakutiita kuti tibatsire ura maoko uye isu tiri vatenderi sezvizvarwa zvenyika ino yeZimbabwe hatichazivi kuti kumachechi uku kwakambomira sei. Saka tiri kuti vane chokuita vane mabandiko akasiyana siyana vanoita kuti nyika yedu isava nenyaya dzemhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana kunyanya nyanya dzekubatwa zvibharo magwaro kwemadzimai nevanasikana mumakereke. Tiri kuti isusu ngapaitwe tsvakurudzo neongororo. Ruzhinji rweZimbabwe rugoziva kuti zvii zviri kuitika tikozvionera ipapo.
Mukuru wesangano remusasa project amai netimusanhu vati kune madzimai echidiki mashanu akatombomhangara nyaya dzekuti vainge vabatwa chibharo navamagaya, asi vakazoshamiswa kunzwa madzimai aya ave kuti ainge asade kuti nyaya idzi dzienderere mberi. Pavabvunzwa kuti havaonerese kuti vamwe vakadzi vanotaura manyepo pamusoro pavamagaya vachida kuti vagupiwa mari, amai musanhu vati ndosaka pachifanira kuongororwa kuti zvibude pachena.
So we have not come here kuti tizosvibisa munhu. Tiri kuti ma cases ari kubuda are a cause for concern. So it may come out that there is nothing going on. So this is what we are just want to put it. Whatever is happening, let be subjected to an inquiry. So apana ashibisiwa unless finally vamagaya vakashuta.
Sangano iri rati rinoziva kuti madzimai anoomerwa kumhangara nyaya dzekubatwa chibharo, uye vari kukurudzira vose vanga vakabatwa chibharo kana zvisakarurama navamagaya kuti vabude pachena, uye rakazvipira kubatsira kuti nyaya dzavo dzimhangarwe kumapurisa nekumatare edzimhosva. Amai musanhu vati vose vanoda kubatsirwa kana kumhangara nyaya dzavo kana vane zvavanoziva vakasununguka kuita izvi pachena vachishandisa nhamba dzemafoni dzisingabhadharwe dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzinoti 0808-0230, Musasa Project 0808-0074, neZimbabwe Women Lawyers Association 0808-0131. Amai mumbire vatiwo vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi, uye vanofara kuti ZRP yakatopindura tsamba yavo ichiti ichashanda navo panyaya iyi nebandiko rayo reVictim Friendly Unit. Pavabvunzwa kuti pane urongwa here hwekunoratidzira kumuzinda kana kuchechi yePHD Ministries, amai mumbire vatiwo pane mamwe matanho avari kutora avachazivisa mukufamba kwenguva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya sezvo mutauri wavo vaadmaya mango vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Tabatawo gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza avo vati titaure nemutauri wavamagaya. Munyaya yakada kufanana neino, mukuru wesvondo yeRGM End Time Message vaRobert Martin Gumbura vakakandwa mujeri muna 2014 kwemakore makumi mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekubata chibharo madzimai emusvondo mavo. VaGumbura vari kupika vari kujeri guru rechikurubhi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mang.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kurapwa vari muchipatara chekuSouth Africa. Izvi zvaziviswa nhasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vanga vachitaura pamusangano webazi remadzimai ebato ravo reWomen's League muHarare. Vachitaura pamuzinda webato ravo vaMnangagwa vati vaChiwenga vari kurapwa kuSouth Africa uye vari kuita zvakanaka. VaChiwenga vagara vachienda kunorapwa kubva zvavakagadzwa semutedzeri wemutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi 2017. VaChiwenga vave nemwedzi yakati kuti vasingaonekwe munyika, asi pange paine mashoko anga achifamba padandemutande achitaura nezveurwere hwavo. Gore rapera muna Gumiguru hurumende yakabuda pachena kuti vaChiwenga vakanorapwa kuSouth Africa zvitevera kukuvara kwavakaita pakaputika bambo kuBulawayo muWhite City Stadium muna Chikumi. Muchiitiko ichi vaMnangagwa havana kukuvara, asi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nevamwe vakakuvara. Kunyange hazvo hurumende yakapa mapurisa nemauto mari yekubatsirikana inosvika madhora mazana emaRTGS svondo rapera. Vamwe vashandi vehurumende vakaita sevarairidzi, madhokotera navana mukoti vatambira nhasi havana kupiwa mari iyi, asi hurumende ichiti pane zvimhingamupinyi zviripo zviri kukonzera kuti mari iyi isabhadharwe, ichiti pane kunetsana kwemabhanga nekambani yePaynet iyo iri kuti haisi kuzoshanda nemabhanga emunyika kusvika abhadhara chikwereti. Hurumende inoti hayo vashandi wose vachapuwa mari yekubatsirika na iyi nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi. Hurumende inotiwo iri kuda kupa vashandi ava mari inosvika zana remadhora, asi ivo vashandi vachiti vanoda mari inosvika zviuru zvina zvichienderana nekushaya simba kwedhora reRTGS rave kushandiswa munyika. Sangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nezuro rakakurudzira varairidzi kuti vatange kuratidzira nhasi richiti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende pakutaurirana kuri kuitwa. Vana chiremba navana mukoti vanonzi vave nenguva vachienda kumabasa mazuva maviri chete sezvo vari kutiwo havana mari. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari idzodzo hatisati dzapinda mumaakaunti evanhu, vangoswera vachingobvunza kuti tichasvika nguvai. Asi zvadzo zveropa tichapindira ipapo, hatisi mari ngavabatsire nechero nzira, nekuti mari yagara iri shoma shoma tichitarisa manidzi avo ezuva nezuva.
Imi sesangano rinomirira varairidzi muri kuti imari inokukwanira inofanira kuwedzerwa nehurumende?
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yetu yataisotambira idzorere value yemasalary yedu angari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa, nekuti mari izvi pataingodzitiwa taienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muZimbabwe. Cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipamo, saka vakambotidzorera value yesalary yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvekushingirira misezo zvinhu zvatowedzera kukukwira.
Sesangano reATUS muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura, zviri kufamba sei?
Hongu zvikoro zviri kuvhara musi wa22 July, hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa. Maticha ati kutaura nawo aneta, vanhu vazhinji vatopedzisa kupeta zvirauro nhasi zvekotoro ino. Musi wa22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varairidzi vari kuda kuti vabhadharwawo mari inoita kuti vatenge. Tinozivawo kuti pane vamwewo vemamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa, asi maticha ari kutovarambira vachitobuda kumaunion kwavo. Saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhe nekukurumidza kubva musi wa22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro, sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara, atadza kutipa mari nezvatikwanisa kuchiita mhuri dzedu.
Asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana, hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here?
Nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva, vasina chavari kuuyisa patafura. Ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu, ishamwari dzavo. Hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuwedza. Kunyange hazvo vamwe vashandi vehurumende vari kuti vave kudawo kutanga kuratidzira, sangano revashandi vemuzvipatara vanosanganisira madhokotera navana mukoti reHealth Apex Council rinoti nhengo dzaro dziri kuenda kubasa mazuva maviri chete. Vanotungamira mubatanidzwa wemasangano yevashandi weApex Council uyu vapanganai chivese vaudza Studio 7 kuti naivowo vange vasati vapiwa mari yekubatsirikana.
Nhaurirano dzevashandi vehurumende dzasvika padanho repamusoro. MaApex Council ese akasangana nehurumende svondo rino iro svondo rinei ndokuwirirana kuti vachafanopuhwa kusheni. Vari kupuhwa 50% macivil servants of their total package yaJune as kushen only as one off payment. Kana tabva ipapo tiri kuenderera mberi kuti maprincipals haasati akonsida chichemo chedu chekuti mari yedu tinoda kuti ivaluate ikwanise kutenga zvayangoita kudhara, hatichikumbira kuwedzerwa kwemuhoro. But we are saying they must use apply interbank rate or use inflationary adjustment kuti masalary dzedu ange aiita zviri nani. So ndokunga zvichiri kuongororwa kumusoro, zvakanzi as soon as possible we are going to meet again topuwa final position negovernment.
Asi vakataura here kuti sei vakangotanga vapa masoja vamwe vasina kupiwa?
Vakangoti sezvo masoja variwo vanotanga kupuwa
Saka vakangotanga one kupa masoja ni kundu wanotanga kutambira pei.
Saka yenyu haina zuwa ratamati manyaso ziskwa uchino pindarini.
Ya zuwa rinakuzo wakati nechikonzure chekuti pei nyeta isi kushanda ingadai ya kato pinda vaini zuwa rinokwanza kutarika. Asa hapa manje mabadariro arikuitwa mabanks akachinja payment system. Asi kubva patakataura napati musi wechitatu vari kuti kusvika kupera kwemwedzi inofanira kunge munhu echawana mari yake mwedzi waJulai.
Chii chakachinja apa pakutambira kwamba muchiita?
Paynet ndiyo yaisifambisa kubhadharwa payment system yenyika kusanganisira mabhengi nechii. Saka vakatiwo vawithdraw that service because vanenge vaitutsumwa hatizive zvikonzero zvavo.
Avo vanga vari mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano evashandi vemuzvipatara weHealth Apex Council vapanganai chivese vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuroko ratongera rufu vatsigiri vatatu vechikwata cheIslamic State zvitevera kugurwa musoro kwevashanyi vaviri vechidzimai vanobva kuScandinavia apo vaikwira gomo reAtlas. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vamira kupa uchapupu pamberi pekomisheni iri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzeuori vachiti havangarambe vachitaura pamberi pekomisheni iyi sezvo isiri kuvabata zvakanaka. Muri dzinodarika zvuru zvisere dzinonzi dzakatarisana nekuparadzirwa dzimba dzadzo kuruwa mushure mekugariswa zvisiri pamutemo pane rimwe purazi reve mushandira pamwe inodyidzana neZANU-PF. Ndodzokorera zvakare, mushure mekugariswa zvisiri pamutemo pane rimwe purazi neve mishandira pamwe inodyidzana neZANU-PF, mutori wedu wenhau Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vepaSolomon Farms Private Limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru. Matsamba aya akauya zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana neZANU-PF inoti Solomon Mujuru, Shingiriro, Divine Favored, Low Income Housing Trust pamwe nevaduku Housing Cooperative. Sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha weSolomio, yeSolomio Residents Association kana kuti Sora vamiwo wadikachere vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupukanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi. Vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyurwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro, mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Mumwe mugari amai Monica Chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi.
Takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mana mastand plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma 30,000 nekuti kubvisa mari yestand yakatosvika kuma $15,000 $16,000 ikoko tichinzi tiri kupiwa mapepa. Zvakazotishamisa takuona pakuya eviction order, tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deeds atanga tanzi tichapiwa mapepa.
Kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba yekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno, mumwe mugari wenzvimbo iyi vaZefanaya Mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisa zvematongerwo enyika.
It from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba tichingoitiswa musangano tichingoenda musangano izano asi pasina chiri kubuda. Right now tapuwa matsamba eviction order but hatisi kuona chiri kubuda chacho. Musangano taingoenda mari tungobhadhara asi hatisina paperwork yatinayo inoratidza kuti zvechokwadi aya ndo madeeds epatogara zviri kutoti zvishungurudza izvozvo zviri kuitika.
Vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinovapa spekambani rinodaidzwa kuti Landela Safaris vachiti nhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro.
Takarongwa chirongwa semhuri yeSolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezviri mwe chete tichienda kumuridzi weland ino anonzi Landela Holdings kuti titaure naye tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives nema land barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridziwe nzvimbo inoyi mari anofanira kuvapa kuti tinge tichigara zviri pamutemo. Saka chirongwa ichi cheresidence association chirongwa chakanaka, chirongwa chine chinangwa chakanaka chekuti tikataura nemuridzi zvinhu zvedu zvinenge zvichiendeka. Saka ndo stage ya TV tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Sachigaro wembatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti Consortium of Solomio Cooperatives vaozwa kugwanzura avo vakakwikwidza musaridzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yeMDC vasati vadzokera muzano PF vakaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga reZB Bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi reSolomio iri asi munyori wekambani yeZB Bank vahad life naringo vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachiti sebhanga havana chekuita nepurazi iri. Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri mumaoko eSolomio Farms Private Limited inova kambani iri pasi peLandela Safaris. Mumwe mukuru wekambani yeLandela Safaris iyi vaBarry Deacon vakati tichaure magweta avo nezvenyaya iyi. Rimwe remagweta eLandela Safaris vaEfrem Ndlovu vakati taure nerimwe gweta vaBlessing Dube vari kubulawayo vanove vari kutungamira nyaya iyi asi vaDube havasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vane ruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato rezanu PF vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo. Magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuru yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo. Nyaya yechikiribidi papurazi iri yakabuda muThe Zimbabwean muna 2013 ichibata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu Solomon Mujuru vaJoel Mujuru. Ndakamirira Studio 7 kuruwa ndini Thomas chiri pasi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Gabriel Matemba akawana mubairo wechipiri mumakwikwi eClean Tech Competition ayo akaitirwa kuNew York svondo rino. Matemba uyo anogara kumbare achidzidza kuPrince Edward School anoti zvakakosha kuti vechidiki vasvatye zvidzidzo zvescience, technology, maths neengineering izvo zvinozivikanwa nekuti STEM nekuti zvidzidzo izvi zvinokwanisa kuvasvitsa kumberi chaiko chaiko muupenyu hwavo. Mukomana uyu akapiwa mari inoita zviuru zvinomwe zvemadhora uye anoti achashandisa mari iyi mukugadzirisa zvimwe zvaanoda kugadzira mune ramangwana. Matemba ari muAmerica pamwe chete navatrust Chiambuka vanoshanda nesangano reElevate Trust rinobatsira vechidiki vari kudzidza zvidzidzo zveSTEM vachiyambuka vari mugungano reInnovators Hub Club iro Matemba ari nhengo. Mavhilas Mutanganya uyo Studio 7 abata Matemba kuti tinzwe zvizere.
Anunzo ofara cheshe kuti yedza kwanza ngechibudirira tandabva kumba zvinhu zvasina mhoya so mira zvanaka zvichiedza kugadzirisa kuti project ngeichi zvese tichibatanidza tichiti panhuwana takwanisa kubatanidza tagadzira project yedu tikanayo tikakombita ende anunzo ofara zvakanyanyisa kukunda kwandaita mucompetition.
Wakaziya sei nezvemakwikwi aya?
Clean tech competition tino apply online this year kwaka apply vana tandodarika ma 1000 vangaine ma projects I think 500 more than 560 ma projects are apply. So vanosarudza vana ma finalist 30 per each category. Pane 2 ma categories. Saka ndakatofara nditona zita rangu tiripo chipa ma finalist team. But atozomirira tiona zita rangu tiripo project yatosvika ma finalist team ndakazofara. Saka pane 2 ma finalist team. Pane mane 10 veku clean tech competition kwete 10 veku resource preservation. Saka in project yangu yanga yeku resource preservation. Vanenge vari pa each category. Vanobva inso vanenge vachikombita vari vega. Then vanenge kombita vari mukategori yavo. Saka takabva tauya kupata tanga kukombita. Saka kategori yangu ndakakwanisa kukunda kuti ndakaita number 2 tawina mukombe nemamedawati titorinawo kuno. Tinonzwa kufara nekunda kwatirikuita nekuti zvinhu zvachizvikufamba zvakanaka.
Muri kuwanikwa muchiwana chii mushure mekukunda?
Kana waita number 3 unopiwa unozopiwa 4000 yekuti ungo uchibatsirika paproject yako iscale up. Saka isusu taida number 2 tikupiwa 7000 just we up and where to but a scale up project. Nekutenga mangu ma sensors nezvimwe zvinoshidiwa pa project kuti project yedu ikure itiyense pam so wanike kuti tisunzira nyika yedu.
Semukomana wechidiki zvii zvaungakurudzirawo vamwe vangange vari kufunga kuita zvidzidzo izvozvi zvescience and technology?
Semukomana wechidiki ari kubva kuZimbabwe nahando ndinongokurudzira vanenge vachititanga maprojects vari kuda kupinda nezvesTEM zvescience technology engineering nemathematics kuti tinofanira kunge tichishanda kunyanya mapractical more than theory kuzwanza theory stake hapana chaunenge wakunzwisisa kana takuya mufield because the real world tinoichita izvo zvepractical. The other thing ndeyekuti time ka nemaopportunities zvinhu izvi zvinofambidzana but zvinozosiyana because maopportunities unokwanisa kuzowana chi unokwanisa kuzowana mangwe kumberi but time lost ka it will never be regained again. Saka tichingotanga kutoshanda nhasi ubva wabvisa procrastination paurarama kwako kungoti kuino nhani chazozviita chazozvitaro just do it.
Uyo angari Gabriel Matemba achitaura ari parunare muNew York naMavhilas Mutanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames cheNetball chakundwa zvakare 77 kwa47 neJamaica. Asi mangwana kunenge kuine mitambo inonakidza zvikuru sezvatiri kupiwa naMichael Cariati.
Mo nandare ii muchange mwine mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Uyo wauya panguva iyo makepekepe neDimbare dzese dziri kutatarika mukaso laga Premier Soccer League. Dynamos iyo iri pamusha haina kupamidzira mari yepagedhe kubva pamadhora 10 zvekuti nandare ii iri kutarisirwa kuzara kuti tashu. Apo vateveri zvikwata zviri izvi vari kuya kuzokuzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo. Mitambo pazvikwata izvi kunyanya wekutanga mumwaka unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemagreen machine vainnocent mutena vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Aiwa, inenge arhaivha is not predicted by him, by form. Inole kuti either win kana team kana win.
Mutambo uyu wauya panguva iyo Dynamos yave nemurairidzi mutsva Tondirai Ndiraya uyo akatsiva Lloyd Mablanyo Chigove. Asi Capes United ichiri na Lloyd Tembwe uyo aivepo apo Dynamos yairairidzwa na Lloyd Mtasa mwaka wapera. Mumwe muteveri wemagreen machine Mishek Sale anoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedzeke anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
tinotenda zvikuru Michael vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva danho ratorwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rekuti nyaya dziri kupomerwa Prophet Walter Magaya dziferefetwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina sitandikile muhlanga munaudze isiNdebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwethu hlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela kusokuhlaseleyo leli dolobho.
Bafuna ukuyakhela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobho labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga iCushion Pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana abangaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lomhlangano namhla bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga isonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamfezi. UMavis Kamau ethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokhu kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni ye-WhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimi kakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcinisihlalo we-Women's Coalition uNkosikazi Veronica Mumbire bathi kuqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokhu kusekelwe nguNkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uGender Advisor ngesiNgisi enhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Kungakho-ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithokora akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibili emasontweni emathechini kuhamba njani ikakhulu sikhangelelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silapho ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
UGudo uthi kumqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuluza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu ukuthi khona uMnumzana Magaya nguye yedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathilinga emapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asazi sithi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba uhamba kanjani.
Lomsakazo ka usanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya, umfundisi Admire Mango, obengadopi incingo zakhe zikamakhale kukhwini loba ukuphendula imibuzo yema WhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya, babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo, unkosazana Chipo Chakanyuka, unkosazana Petronella Donozo, olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga. Labanye abathi uAngela Charakupa, uNomsa Ruvaje, Charity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano weWomen's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezivalisa eyeZimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lePhalamende ukuba kube nendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa nguMagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namuhla banquma ukuthi kufanele amakhansila aleli dolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kaMeya uMnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu wali khansili uMnumzana Christopher Dube emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association, njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili ama-alderman, omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo behola lumhlangano uMnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunqunywe izakhamizi zakobulawayo ama-ratepayers ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakobulawayo. Bathi bafuna ukutyela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela la nxa engahloniphi izifiso zabantu kungangcono asuke.
Bebegcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansela abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansela kathesi abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalele okunye okuphumileyo khona yokuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli kakhulu kukhanseli baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bavele emaphathini yini kumbe kufanele bavele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama-ratepayers association amabili la, iBura leBupra, kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanekile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk. ukwenza izinto ngendlela engajengisi ukuhlonipha ikakhulu kwesihle ukuhlonipha nje ubulawayo njengobulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlale bakobulawayo, sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda namhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolitshi libaphe impahla zamayunifomu abo ababhatalela nyakenye, kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kulikolitshi ngompandula nakenye, njalo bathi ikolitshi ababhatalisa amadola emelika angamathumi ayisithupha $60 ukuze bathole amayunifomu abalisa i-tracksuit, isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube nalamhlanje ikolitshi yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo, kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr. Ngweni Moyo bezithi bafuna ukubhatalwa imali yabo. Siqoqele omunye wabafundi, umkhululi Ndlovu, obeke ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo, njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule. Umqondisi weJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic ukhulumela abafundi bakhe wavuma umlando, kodwa wathi ikolitshi alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu, njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola leMelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokutholakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhataliswa imali esiphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawandeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi obese Country Park edolobheni lakobulawayo namuhla, lapho avule ngokusemthethweni wokuza kwakhiwa ama-ofisi azancedisa abahlali baleli dolobho ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mgoni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo ezakwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo, ikakhulu abaphatheka kumavuzu phathi bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuza setshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezi nhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohadi ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kutongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCouth Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathi bathe beseya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa ukulinyanga kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. Live Talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengula abesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto yePhD. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule impiko ethi ibutho leMelika lawisa indizamtshina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi kusaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state capture esithi indlela abuzwa ngayo ngeyokumhlukuluza nje ukuphela, ngakho kaseyikuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka oyenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele lamhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni ama-license. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Gambamura uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lomthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele unqome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba bube kungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabe hlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hole uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa, sekubona kusenzakala. For instance, indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama-problems akhona, ukushuphana kwabantu, ubudlwangudlwangu egangeni, abantu sebelela ama-claim, omunye besithi la yindawo yakhe, omunye efike ethi indawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lomthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongo umthetho ubusulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumbe kumbhadala ube bafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyaripota, ufind ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekesha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side without.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama James linqotshiwe ngeleJamaica namhla kumidlalo yenkezo yeNetball World Cup. Kolunye udaba lwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uBekuthemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakatshela khona elemanika Diamonds. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lingena kwimidlalo yangempelaviki lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo lishumi lesithupha. Kodwa umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uBekuthemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kwimidlalo edluleyo kodwa okusililayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni. Umfoka Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu elemanika Diamonds ngensonto enkundleni yevengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we let down by finishing it.
Bajahe ukuthi so kumele nje before is ready was Moses eboxini. As a striker ibhola liphambi kwakho, you are in charge of the situation. Anything else you know, think that it's a penalty game.
Imidlalo yeviki yeshumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leChicken elizadibana khona leBulawayo Chiefs enkundleni yeLuveve. Lo mdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela amakhasi alawa maqembu aweTwitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa maqembu omabili ekulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHerentals lizadlala leLewange ngaseNational Sports Stadium. Iqembu lezePC Caribe lizemukelele Triangle ngaseNyamunga. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizangqikelana leBlack Rhinos ngaseBaobab. Ukuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuyilo njalo eliphethe isicoco seligue eleFC Platinum lizadlala leChapungu ngaseMandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamos lizadibana leCape United ngaseRuvaru. Iqembu leTel 1 lizadlala leMshwane Stars ngaseLuveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba eVitality Netball World Cup libhaqabulwe nge-47-77 ngeleJamaica emdlalweni okhutshwe namhla emini. Lo bekungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalonyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kusemifinali yakuqala. Kuthi kusemifinali yesibili iqembu leSouth Africa lizanqikelana leAustralia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiyo azadibana kufinali sokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngensonto. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday uPastor Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love uBusincube yena oke wasevakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo olezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaswazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe uBusincube asisebenze ke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke eVOA. Ubusi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha.
Yebo, ngokuqala.
Sube le ngoma ezithile eminyakeni yona le yesehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususeNorway?
NgiseNorway sengile madlala amabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016. Le ni rekode ngo 2018.
Akali sele usiko igama la ngkhona livele ngapi vele
igama leli ngiphongula ithatha nje ngoba ngithe mina yime sokumele ngiqinise usiko ngoba yime sengikhulile usiko ngaluthiya mina usiko abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelane.
Asikhulumeke engathi yeqakathekileyo i-track khona yeah. Lapha yiphi yayo
Thula Africa.
Thula Africa,
yeah.
Kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa?
UThula Africa bengikhangela i-situation nje ngikhangela jikelele i-Africa yonke mbona ukuthi silobunotho obuningi but thina sikhanye ngani sithi abangabayanga mphinde ngikhangele ngithi ah nambone ngani omongameli bethu yebo abangaziyo ukuthi bakuhambise njani.
Tulani ma Afrika kungani likhala ngemihlanje
Muyelo Thula Africa.
Yeah.
Kona ke vele usuthuthele eNorway.
Yeah.
Lokho usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe isizwe kusokuzincane
enowe ngiyachaya kodwa akangisachaye kakhulu indaweni ezokulibazisa sengichaya ngathi singaba ama festivals
ha solo dingxoxwethu kodwa ke amazo ngawachiyela abalaleli inkuthazo bani
ya abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni manje kathi ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyami lo phawu olunje ukuthi angathengi ingayisiyo bathatha konke kunjalo kodwa babone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify la khona ku labo iTunes kungconywana nxa abantu za download.
Sesibukela lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizalikhunsela ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe uSiko lithengeke umculo wakhe ku Spotify, iTunes la kwezinye indawo esemthethweni lalo iCD lona leli lalo liyatholakala kodwa ke lithenge osemthethweni
lo kabo sincube umhlabelelo abaludumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday singakehlukani kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala awetheswayo okudlengu labesifazana. izakhamizi zakoBulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansela akoBulawayo kungcono axotshwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.